Nyaya dzekupambwa kwevanhu muZimbabwe vachishungurudzwa, vachirohwa zvakaomarara nezvikuitwa zvimwe zvinonyangadza zvinoshoresa dziri kuwanda mukati meZimbabwe kunyanyanyanya makore maviri apfuura. Vari kuita izvi havasi kunyatsozivikanwa nekuti kubva pakatanga nyaya yekupambwa kwevanhu hapana kana mumwe chete zvake akasungwa kana kumiswa pamberi pematare edzimhosva achinzi uyu akapamba. Asi pane munongedzo wekuti zvichida zvine chekuita nehurumende nenyaya yekuti vese vari kupambwa vanoshoropodza hurumende. Tikatora vaya vanoita zvekusekesa vanhu muzvare Samantha Kureya, vakapambwa vakaroverwa nyaya yekunzi muri kusekesa vanhu muchiita semunonyomba vatungamiri venyika. Zvakarewo Dr. Peter Magumbei pavaitungamirira nyaya dzekuratidzira dzana chiremba ndopavakatorwa vakapambwa vakaitwa kafira mberi. Zvakarewo vaObert Masaraure, mukuru wevarayiridzi vekumaruwa, vakashungurudzwawo nenhau imwe chete yekunzi kosei muchiita sekuti muri kupandukira hurumende. Tine vamwezve vanosanganisira Tatenda Mombeyarara vakashungurudzwa zvakare vachitaurwa kunzi sei muchida kumukira hurumende. Zvakarezve tikatora nyaya yana muzvare Joana Mamombe naCecilia Chimbirana neTsai Marova, tinoona kuti vakatanga vasungwa nemapurisa, vakanzi vatyaire motokari yavo kuenda kuHarare Central Police Station, kwavakanosiya mota ndokutakurwa nevamwe vanhu kubva Central Police Station. Kureva kuti vanhu ava vanoita izvi vanenge vakapakatira pfuti dzinoratidza kuti zvichida nedzemauto kana mapurisa. Zvese izvi zvinonengedzera kuti vanhu vari kuita izvi zvichida vari muhurumende.
Kova mugwadi nyaya yekuti motokari yaidhiraivhwa naHonorable Mamombe yakawanikwa pamapurisa, handi here nyaya iyo inoratidza kuti mapurisa acho ane chekuita nenyaya iyi, uye vari kutiwo vakabatwa paroadblock kuWarren Park?
Saka munofunga kuti mapurisa angapamba munhu otora motikari yake oipaka kustation kwavo iye munhu achitsvakwa? Haaso kuziva kwandinoita zvangu. Mapurisa omuno haana kupusa semapusira amunofunga kuti akaita, kana kuti semapusira avanofunga kuti akaita. Zvose zvavari kutaura izvi idrama, ende drama iri chandinongoda kukudza henyu ndechekuti kunonoka risati rabatwa chete, asi shamu yavo inomunyu iri kuuya. Mhosva iripo ndeyekuti vana ava vakavhayoreta mitemo yelockdown sekuparirwa kwayakaitwa nomutungamiri wenyika yekugara mudzimba. Mune CID muno vakomana vakatrenwa uye vakadzidziswa kuongorora nekuita forensic investigation. Zvose izvi vachazvibata zvose izvi. Mashoko avadhewa mavhinga haana chaanotikatya madzika kana kuti vhundutsa isu, nekuti ivo tinovaziva vari umwe vovanhu vanogara matare nemaorganizations anorwisa nyika ino.
Asi vamugwadi, pane humbo wekuti zvinhu zvakadai zvinoitika. Takamboona vana muzvare Justina Mukoko vachipambwa, mapurisa achimboramba kuti havana, asi vozoonekwa vari maoko emapurisa. Zvinoitika muZimbabwe, asi hazvizonyatsoongororwa hazvo kusvika kwekupedzisira.
Aiwa, izvo zvinozikanwa kuti mwanasikana iyeye wakasangana netsaona. Pati tsaona yaakasangana nayo iyi koitaureika munguva yayo, tsaona iyi yakaitika muold dispensation. Saka ima hamutori mhosva dzakaitirwa munguva yeutongi hwavamugabe mouya modzitsveta patebhuru yavamunangagwa. Aiwa, tingashandi tichidarozvo.
Vamavhinga, pindurai tinzwe, hatingakumire iripo.
Hakuna masangano ari kurwisa Zimbabwe, kwese uku kungovhunduka pasina vamugwadi nevamwe vava kuzano PF nemuhurumende. Kana vachiti vanhu havasi kupambwa, ko vanoregerei kuvhura voti vemasangano eUnited Nations vanomirira nyaya dzevanhu vanopambwa kana kuti vanoshungurudzwa? Ngavapinde vaite tsvakurudzo yavo isina anovhiringidza. Ngavakoke veAfrican Commission on Human and People's Rights kuti vazvionere kuti ichokwadi chiri kutaurwa navamugwadi, kana chiri chokwadi.
Ko vamugwadi, iro danho reMDC rekuti haisina chivimbo nemapurisa emuZimbabwe, nekudaro ongororo iyi yakufanira kuendeswa kuUnited Nations?
Vanomhanyira zvinhu zvekunana United Nations ingasadhaki iri munowani.